Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero ekanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wesvondo, mbudzi 20, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yotenda kuti vana chiremba nevakoti vakawanda munyika vave kusiya mabasa vachinotsvaga mafuro manyoro kunze. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora votaura nezvekongresi yavo iri kuitwa mwedzi unouya mushure mekunge vamwe mubato iri vanyunyuta kuti havasi kunyatsobuda pachena nezvezuva yairi kuitwa. Mutambo weWorld Cup pakati peQatar neEcuador wotanga nhasi senhanganyaya pamakwikwi eFIFA 2022 World Cup. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro weHealth Services Board Dr. Paulina Skosana vaudza Studio 7 kuti kubva muna 2021 kusvika muna mbudzi gore rino vashandi vehurumende zviuru zvina vakasiya basa vachinotsvaga mafuro manyoro kune dzimwe nyika. Dr. Skosana vati izvi zviri kukonzerwa nekusamira zvakanaka kwenyaya dzezvoupfumi sezvo mari dziri kutambiriswa vashandi dziri kuderera nekushaya simba kwedhora remunyika. Vakawanda vanonzi vari kuenda kuBritain neAustralia. Dr. Skosana vatiwo hurumende iri kuedza kugadzirisa zvinhu zvakawanda kuedza kuti zvive nyore kuvashandi vebazi rezveutano zvinosanganisirawo kuvakira vashandi dzimba dzekugara uyewo kuvatsvagira kuti vakwanise kutenga motokari zviri nyore. Vachipindura mukuru werimwe sangano revashandi reApex Health Panel Dr. Tapuanashe kusotera vati ichokwadi kuti vashandi vakawanda vakasiya basa.
Ichokwadi chataurwa naDr. Skosana maererano nemamiriro akaita zvinhu pakubatwa kwemabasa eutano. Vashandi vazhinji vakaita nguva yakanyanya yekutsutsumwa maererano nemabhadharirwo uye pamwe chete nezvekushandisa pamabasa atinobata. Vashandi vazhinji vakasiya vachienda kumhiri kwemakungwa kunotsvaga mabasa ikoko. Zvichida vamwe vazhinji vangadai vakatoenda dai hurumende isina kuzopindira. Yakambowedzeredza mari asi shungu netarifiro dzevashandi ndedzodai mari yacho yanga yawandudzwa kuti vawane zvekuraramisa. Asi vazhinji vakaenda endi mukunzwa kwatinoita mukushanda nekwatinoita navo vazhinji vanotarisirawo kuda kuenda. Asi kuti hurumende yakadzivisa kubuda kwavo nekuredusa nekulimita maletters of verification anodiwa nemanesi nemacertificate of good standing anodiwa nemachiremba. Dai pasina kuti hurumende yakatoita izvozvo we would develop an even greater population. Asi kumiswa kwakaita maletter of verification kuri kukonzera kuti vashandi vatsutsumwe vagunun'une machiremba ana mukoti vari kunetsekana chaizvo nekuti tsamba dzakabatwa zvisiri pamupemo zviri kuvadzivisa kuti vaende.
Ivo vashandi vane ruzivo vakaramba vachienda kunze kwenyika uko kunana Britain nekune dzimwe nyika zvinokonzerawo matambudziko akaita sei kune vanenge vasara vacho?
Zviri kukonzera matambudziko kuvana veZimbabwe. Sezvamunoziva kuti zvimwe hazvina kuita zvakanaka, zvinhu zvakaoma. Vanhu pavanorwara vaakutarisira kunobatsirwa kuzvipatara zvehurumende. nekuti ndiko kunenge kune mitengo yakanaka inoafordika asi kuti waenda ako unogona kunoshaya vanhu vane unyanzvi vanhu vakatrenwa zvakakwana madepartments akanyanya kuafektwa ndiwo ana ICU ndiwo anana intensive care sekitora kwandaita vanana materniti kunodiwa mahighly specialized people zvino ukarwara ukapisanga dambudziko ukapinda maICU ukawana inexperienced or junior member of staff pamwe mabatirwo aunoita anogona kukanganisa kana kuafekta outcome yako so idambudziko hombe rekuti especially mahighly trained ndichipa example yemanurses mahighly trained nurses ndo anotanga kuenda
asi muchiri kutaurirana here nehurumende pane zvakawanda zvamuri kutsutsumwa nazvo sevashandi
takakurukura nehurumende sezvamunoziva panguva yekuratidzira yakaitika muna June Brainerd hurumende yakauya ndokupamidzira mari kuvashandi izvi tinofanira kuti tivatende nekuti vakakwanisa kusimudzirawo mari yaakupiwa vashandi veutano zvinhu zvinotendwa asi kuti kunyange zvakadaro tichitenda zvavakaita mari iyeye pamwe haina kuzosvika panotarisirwa oro haina kuzosvika paiva neshungu dzevashandi zvinova zviri kutuma vanhu kuti varambe vachivavarira kuenda
mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi mubazi rezveutano reApex Health Panel Dr. Tapiwa Nashe kusotera vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora varamba kuti vari kuisa zvimhinga mupenyu kune vamwe mubato iri vari kuda kuvakwikwidza musarudzo dzekutungamira bato dziri kutarisirwa mwedzi unouya. Bato iri riri kuita Congress yekutsvaga vatungamiri vatsva. Vamwe vari kukwikwidzana navamonzora vari kutya kudomwa nemazita vanoti havasi kufara nezviri kuitwa kugadzirira bato iri uye havatozivi kuti sarudzo dzacho dzinoitwa riini. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vamonzora.
Takaita Congress yedu muna 2020 tichita inonzi Extraordinary Congress. Iko zvino tiri kuenda kuordinary congress yedu muna December. Chinoi chakaita kuti zvinonoke inyaya dzakati inyaya mbiri. Nyaya yokutanga ndeyokuti tiri kuda kuti mastructures yedu ange akakwana tichienda kucongress. Tiri kuita izvi nokuti kune mapato anga akunza vanhu vavo kuti vagovhota pacongress yedu. Ivo vasina kuita congress yavo vakuda kunovhota pacongress yedu saka tinoda kunyatsozvigadzirisa kuti zvisaitike izvozvo. Chechipiri inyaya yemari. Hatisi kuda kuti vanhu vedu vaende kucongress vachitakurwa nemabhiza vachiitwa sei. Saka tinoda kuti vapiwe mari nemusangano wavo. Isu seMDC hatina kumbobvira taramba kuita congress. Congress yedu tiri kuita asi tinoita congress yedu kana vanhu vedu varedi. Tikutoita congress yedu muna December. Hakuna munhu arambidzwa kumira pachinzvimbo chipi zvacho mubato redu.
Tiri pa iyo nyaya yecongress tiri kunzwawo vamwe vachiti havasi kufara nekugadzirwa kuri kuita mastructures bato zvichinzi mamwe matunhu asiri kutsigira vamonzora akaita sana Marsh East anenge ari kunzi achavandudzwa ichokwadi here
kana taakuenda kunokwikwidzana vanhu vanenge vaakuita mudumbu vaya vanotaura zvakangowanda wanda kutya kudyiwa uko nyaya iripo ndeyekuti kana tichitarisa musangano wedu tichienda kucongress kana kuti tichigadzirira chipi zvacho tine vanoita mabasa avo somuenzaniso basa remastructures rinoitwa naorganizing secretary takagara pasi semusangano weMDC ivavo vari kucomplaina ivavo varimo tikawirirana kuti organizing department ichatarisa dunhu nedunhu kuti kwakafa musangano ndekupi, kuri kuita zvakanaka ndekupi. Ndokuona kuti kune matunhu anga avinyeke-nyeke mupati, manga musisini kipi kwayo. Zvikanzi ikoko kunonoitwa election panyowani. Zvino handioni chinoruziwa nevanhu ini, pakanzi zvavhurwa futi pindai mugango votira nai, hakuna kunzi isai munhu anotsigira vamonzora, kwete.
Saka Congress yacho inoitwa musi waani? Ndopari kuchema chema vamwe vamonzora kuti havakwanise kugadzirisa kana pasina zuva chairo rataro.
Hakuna zvakadaro, a blessing. You don't need to know the date kuti ugadzirise support yako, kuti ugadzirise kudiwa kwako nevanhu mupati. Mutemo wedu unoti president vanotara zuva recongress, ende vanopa zuva iri kuchine mwedzi wekuti congress yacho iitike. Saka ndikapa date rekuti Twitter congress, ndikati ndaane date, ndinofanira kupa date riri 1 month away, kuitira kuti mabhiza aya vanoda kukambena ava vane mwedzi wese vachikambena. Zvino inini zvingandishandisa kuti munhu anoda more than a month kuti akande nemuMDC. Vanhu vanouya kucongress yeMDC vari pasi pe4000, in fact sorry, i4500. Saka kuti ukambe nekuvanhu 4500 ungada makore mangani? Zvakaonekwa neconstitution yedu kuti unopiwa 1 month. Zvino vamwe vakakurumidza kungokambena gore richangotanga, iko zvino wabuda rurimi manje. Date risati rabuda.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia nasi inonzi yange ichibomba zvakasimba mamwe matunhu emuUkraine, kusanganisira pane muchetura wenuclear unoshandiswa segwenya remagetsi paZaporizhia Nuclear Power Plant. Bazi reUnited Nations rinoona nezvenuclear reInternational Atomic Agency rinoti zvimwe zvivakwa zvaputswa paZaporizhia Power Plant kunyange hazvo zvisingakanganise gwenya renuclear iri. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, Equatorial Guinea nasi iri kuita sarudzo dzemutungamiri wenyika. Mutungamiri wenyika iyi vaTeodoro Obiang Nguema Basogo, avo vane makore makumi masere ekuberekwa, vari kutarisirwa kukunda musarudzo idzi. Vatungamira nyika iyi kwemakore makumi mana nematatu, uye ndiwo mutungamiri wenyika pasi rose kanawo mutungamiri wehurumende, atonga kwemakore akawanda kudarika vamwe wose kunze kwevaya vari vanotonga zvehushe. Iko zvino tochimbotarisa chirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chanhasi tine hurukuro namai Nyaradzai Gumbonzvanda, munyarikani weAfrican Union, panyaya dzekurwisa dambudziko rekuroorwa kwevana vasati vabva zera, nezvenyaya dzevana tiri kuziya nezvenyaya dzevana vane makore mapfumbamwe vakabata pamuviri mushure mekubatwa chibharo kuBulawayo, Bindura nedzimwe nzvimbo.
Zviri kuitika zviri kurwadza, zviri kutishungurudza, zvinosunisa uye zvinoshatirisa, sekuti hatitarisire kuti mwana ane makore masere kana mapfumbamwe anonzi aenda pabonde. Saka nyaya yatiri kutaura inyaya yevana vari kubatwa chibharo, vana vari kubhinya ndo nyaya huru vana vanofamba ngenguva ino vari muzvikoro nevamwe vachinyorawo maexams avo vachitamba nevamwe vachiva netarisiro yechrismas mwana akunzi ari mumaternity ward ari kusununguka zvinotirwadza zviri kuitika tichitenda vanoferefeta nekupepeta nhau kuti vaburisa idzi nyaya asi ini nekushanda kwandinoita kurosaria memorial trust uye saau goodwill ambassador ndiri kutoona kuti ine dambudziko iri rakakurisisa munharaunda nemumaruva matigere zvatiri kuona zvishoma shoma asi zviri kuitika dzimwe nyaya hadziripotwe dzimwe nyaya hadzisvike kumatare dzimwe nyaya dziri kuitika mumhuri saka dzinongovharwa vharwa mumhuri imomo matinenge tiri dzinenge dzazosvika kumapurisa nedzazosvika kuzvipatara dzazosvikawo saka idambudziko guru rakatitarisana nenyika nenyika yezimbabwe chiraro riri dambudziko reafrica yese but muno muzimbabwe titoona kuti idambudziko guru ratinaro inotova emergency chaiyo kwandiri
saka muri kukurudzira kuti paitwe sei kuti nyaya dzakadai dzisarambe dzichiitika
chekutanga ngatitarisei nekuti pane mhosva dzatiri kuziva dziri kuzivikanwa dzaparwa dzasvika kuvanhu vemutemo inonzi zero tolerance yeka ndo yatinotoda kutomboita operation taramba kubhinyirwa vana sezvimwe zvakadaro kuti chekutanga kana nyaya yaripotwa mapurisa ngavasunge munhu nyaya yoferefetwa nekukasika tinoramba tichitaura nevanhu vekuvhu nevekumapurisa kuti nyaya munhu ngaakasike kusungwa nyaya yokasika kuferefetwa yiendeswa kumakoti nekukasika kumakoti yobva yakasika kutongwa munhu ochirango chakaenzerana sesi chirango chiriko mazuva ano hachisi chirango totoda fifth penalty patoita mandatory sentence sekune dzimwe nyika unotonzi ma20 years kuuraya upenyu hwemunhu ka kwatakatarisana nakoko saka ndochekutanga kuti nyaya yejustice nyaya yekusungwa nekutongwa nekupiwa mutongo wakakwanira inyaya inotikoshera uye panyaya dzinenge dzaitika dziri dzemumhuri kana munharaunda munhu akapiwa bell asi iye mwana abhinwa ari mumusha imomo kana munharaunda imomo idambudziko rekuti ari kudzoka kwaapara mhosva achigara achionana nemwana waabhinwa saka ipapa panoda kuti paongororwe nyaya yatinoti yewitness protection nekuchengetedzwa kwemwana uyu anenge abhinwa zvinhu zvinotikoshera zvikuru asiwo in the long term chiri kunyanya kuda kuti tingadzivirira sei sekuti hongu tingagadzirisa pane mwana abhinwa asi takatarisa zvatakatarisana nazvo pari zvino panoda kuti tingadzivirira sei iri dambudziko ratinaro tingadzivirira sei sevabereki vane vana munharaunda dzatigere muzvikoro vezvikoro vamwe vari kutotitsvaga vachiti dai mamboya kwatiri makurukura nevasikana makurukura nevakomana saka inyaya inoda kuti tiite mubatira pamwe kubva mumba chaimo chaimo
kana paine vanasikana vakateerera nguva dzino idzi munoda kuvapa kurudziro yekuti vaite sei kana paine vanhu vari kuvambunyikidza vachiita navo zvepabonde kana kuvabata bata zvisina kukodzera
vasikana taurani ndochekutanga musanyarara kana pane vasikana vakateerera kana ivo vabereki ukanzwa mwana wako ati pane chakati chiri kuitika trusta zvataurwa nemwana haikona kutanga kuti aiye wakangwarisa uri kunyepa uri kudini kuvasikana pache zvavo kana pane munhu ari kuita kuti unzwe kuti hauna kuchengetedzeka pauri pamuviri wako taurira mumwe munhu kana munhu awataurira asingatenderani newe kana kukutsigira tsvaga mumwe munhu wekutaurira kana uri kumaruva chero mudhorobha mutsvaga vanhu vanoona nezveutano vanhu vanoona nezvewelfare vanokubatsirai maorganizations ariko akasiyana siyana kusanganisira isuwo hedu tiri kwamurehwa nekushamva nekuump munotsvaga verosaria memorial trust asi macommunity care workers ariko mavillage health workers ariko kuchikoro kwenyu tsvagai maguidance and counselling matips anona zvigaende nemukanzi endai pa local clinic yenyu munotaura kuti inini kumbawo kuzvakati zviri kuitika inini pandiri kuenda kuchikoro ndinga ari kundinetsa ndinga ari kundibata bata ndinga ari kuzoti matamba aibva here zvekuti vana vanoshandisirwa language dzimwe nguva yekuti vanenge vachidzidze pedyo ndochekutanga chechipiri ndiri kuti kuvana ziva kuti iwe pache zvako unokosha unokoshesesa hapana mumwe munhu akafanana newe pano panyika unokwanisa kuzozvishandira nemaoko ako ugozvitengera mazepa ako ugozvitengerawo motikari yako haikona ichizeze pedyo
amai nyaradzai gumbonzvanda vanotungamira sangano reRosaria Memorial Trust rinorwira kodzero dzevanasikana uye munyarikani weAfrican Union pakurwisana nedambudziko rekuroorwa nekuroodzwa kwevana vasati vabva zera vanga vachitaura vari parunare kwamurewa Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unodipa simba
Yesu simba rangu
simba rangu Yesu simba
Maneru akanaka vatereri ndiTanonoka Wande zvekare ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu chezvechitendero sekukuimbisai kwandakaita zvondrapera apo takanzwa manzwi akabva kuumwe wevakuru vechitendero cheIslam muZimbabwe nhasi tinonzwavo minduro inobva kumufundisi wechikristu wamunoziva zvikuru mufundisi David Simango mubvunzo uripo wekutanga ndewekuti sei vakristu vachiita sekuti ndivo vanonyanya kunzwikwa naMwari kudarika maMoslem
tinotenda nomubvunzo uyu chokutanga tingada kuziva isusu kuti makristu vanhu vanonyanya kufara nokupembera mukunamata kwavo nokuti mambo wavo Jesu Kristu wakataura pana John chapter 14 verse 6 achiti ndini nzira nezvokwadi nehupenyu hakuna munhu ungauya kuna baba asino kwandiri Saka muchiona kuti muchikristu vanoimba nziyo dzokupembera dzokumuka kuvakafa kuti Jesu mupenyu nokuti mambo wavo ndiyo nzira inoendesa kuna baba Saka vanaro gwinyiso rokuti vanoenda kuna Mwari
Mutereri anobvunzawo kuti izvi zvinosiyana sei nezvimwe zvitendero zvakaita seIslam
Zvatisiyanei nezvimwe zvinamato kunyange zvechiMoslem Vanhu vechiMoslem nezvimwe zvinamato zvakasiyana siyana Vanhu vasina nziyo dzinopembera mukati mavo nokuti vanhu vari pakutsvangadzira vakafanana nomunhu anofamba murima achitsvaka nzira yaangaona kuti ndingasvika sei pandinoenda nokuda kwokutiko vanhu vari kutotsvaka kuti tingaenda sei kuna Mwari
sei muchiti vari kutsvaka kuti vangaenda sei kuna Mwari
nokuti vakavamba zvinamato zvacho izvozvo havana kumbofa vakataura kuti ndivo nzira nokuti chokwadi hadzisi nzira ba nzira ndiye Jesu Kristu chete inoenda kuna Mwari saka ndiwo mutsau muchiona kuti zvimwe zvinamato zvine kusuwa mukati pakuti zvifare ndiwo mutsau uripo pakati pamakristu nemaMoslem
muterere anobvunzawo kuti sei nyika dzine vechurudzi church Arab uye vari vechitendero cheIslam dzakapiwa upfumi kupfuura nyika dzine vanhu vechitendero chechikristu
Apa usikuona were kuti inyika dzauri kutaura idzi. Tomboti isusu vamwe tinobva kuchipingi kune madhumbe. Mwari wakaisa madhumbe ikoko akaisa zvose asi ukaenda kunonzi kuwange kune marasha. Saka haungapi vanhu mhosva kuti sei kwenyu kusina marasha, sei kwenyu kusina madhumbe. Chinoitika ndechekuti Mwari wakaisa upfumi hwakasiyana siyana kunyika dzakasiyana siyana kuvanhu vakasiyana siyana kuti pakati pavo pave netrade kuwirirana kutengeserana. Nyika dzamaMoslem dzine mafuta asi hadzina wheat. Isu hatina mafuta asi tine wheat. Saka tinovatengesera wheat ivo votengesera mafuta. Towirirana sevanhu vakasikwa nemufananidzo waMwari. Panodikana kuti pave nekugovana kwokwanaka kwehupfumi kwakaiswa pasi pano naMwari.
Mutereri anoda kuzivawo kuti sei vechiKristu varivo vanonyanya kupara mhosva dzeuori kupfuura vechiMoslem.
Ichokwadi ichocho kuti corruption iriko asi hakusi kureva kuti kumaMoslem hakuna corruption chaikutonga pano mutemo kuma Muslim nyika zema Muslim kune mutemo wakasimba kuti kana munhu akaonekwa aita corruption kana kuti akaba vanogura ruoko rwake ipapo straight. Saka muMuslim manje haangadi kana kuita corruption nekuti anotya kugurwa ruoko rwake ipapo.
VaKristu vanoita sei nembavha?
Kunyika dzechikristu munhu akaba akaita corruption vanomusunga. Saka munhu wechikristu anotya kuba kuti asasungwa. WechiMuslim anotya kuba kuti asagurwa ruoko. Saka vese vari vaviri vanhu vakangofanana vatadzi asi vari kurarama munyika dzine mitemo yakasiyana.
Mufundisi Simango, ipaivo vateereri chidzidziso chabuda mumibvunzo iyi.
Unoda kuziva kuti munhu ari munyika yechikristu hazvisi kureva kuti iko watova mukristu, nokuti iwe haungatovapinda mudanga remombe wototi ndatova ng'ombe. Kuva munyika yechikristu kutaura kutoti munotendera vanhu kuti vaberekwe patsva, vaparidzirwe shoko ramwari, vagogamuchira Jesu muponesi. Zvinhu zvose zvava zvitsva. Ndo mutsau uripo pakati pechikristu nechimoslem.
Tinotenda fundisi David Simango. Ndipo panoperera chirongwa chedu chezvechitendero chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvamungade kugovana nevamwe vateereri vezvechitendero, tumirai mazwi enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti tisangane zvakare svondo rinouya muchirongwa chedu chezvechitendero.
Aiwa, nako kambo kubva kuchikwata cheChristlike Choir tasvika kumagumo echirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero chatinopakurirwa nesvondo yega yega naTanonoka Wande. Uye tinodawopa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir ichi nako kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino.
Yashika nguva yange yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere chinenge chichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezvere mitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera. Tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerere aya pano pa VOA Africa ne Studio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup.
Makundano eWorld Cup a2022 aya atanga nhasi kuQatar paine mutambo uri kutambwa iko zvino pakati peQatar neEcuador. Iko zvino zvakamira zvakadai: Ecuador 2, Qatar 0. Mwisa zvibodzwa zviviri zveEcuador ndi Valencia amwisa kwapera maminutes 16 minutes. Penalty achizorovera zvakare chimwe chibodzwa kwapera maminutes 33 kana kuti 31 minutes. Mangwana zvimwe zvikwata zviri mugroup A mune Ecuador neQatar iSenegal iri kutamba neNetherlands. Kuchitiwo mugroup B England inenge ichitambawo zvakare neIran. America ichitamba neWales mugroup B makare mitambo iriko mangwana. Aiwa, vateereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera regaitarise muzuro inhau zvakare, hurumende yotenda kuti vanachiremba nevakoti vakawanda munyika vave kusiya mabasa vachinotsvaga mafuro manyoro kunze. Mitambo yeWorld Cup yotanga muQatar nhasi. Anokoneka ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiya mina Gibbs Dube munaudze. Peace in the Belem.